Ndituruna nakamba tapuza
doba gatira
nda
yo torre ka ayo garae ngo towe kai wa
hapo tu nakamba
zepundi wae tu zepundi
kai kinenge fazu kuna na kula
na hapo tu nakamba
zepundi
Natsuro aenda uno vima
nakunde
kuvashira munda namune nyimogwa
nakunde
kuvadzogera kumba
nakunde
sura kanoti shamwari kamba ndende kuno banyimu
nakunde
vakaenda vakatakura chidimu chao
nakunde
Natsuro vakanga kuba vati zvemunda vakasvika
Ndokunde.
Kamba bapinda muchitini jange chine nyimu.
Ndokunde.
Zvazi Natsuro. Chibata ikamba asarira imomo.
Ndokunde.
Kamba vati, iwe shamwari, inga ndiri pano wani.
Ndokunde.
Vava dzogera kumba kwavo.
Ndokunde.
Zvinovari dzemunda vakasiya vomba chimunhu chavo.
Ndokunde.
Chaurimbo.
Ndokunde.
Nesadza remunga nenyama.
Ndokunde.
Zvino anatsuro vevhuadzoka mangwana.
Ndokunde.
Vavadzoka vakasikona chimunhu chiya chiripo.
Ndokunde.
Zvikanzi Natsuro gogo yambuya.
Ndokunde.
Akanzoka chakanyarara chete.
Ndokunde.
Kubati mamunzwere ndozogura vaimani
ndokunde
zvikanzi isangu geze
ndokunde
zuro bageza
ndokunde
zuro bageza ubati kasadzero
ndokunde
kubati bageza
ndokunde
zvikanzi mazvida yambuya
ndokunde
vazga Chiaramba chakanyarara.
Ndokunde.
Zvangu muruti handigone kukurova zvimukuku unyararo ichi.
Ndokunde.
Kuvharo achibhagira.
Ndokunde.
Vachanamatira.
Ndokunde.
Kuvharo achimwe chibhagira.
Ndokunde.
Vachanamatira.
Ndokunde.
Kuvharo vane gumbu.
Ndokunde.
Varanamatira.
Ndokunde.
Kuvharo vane rumwe gumbu.
Ndokunde.
Varanamatira.
Ndokunde.
Kuvharo vane musoro.
Ndokunde.
Ndokunde. Zvinokamba kubhatiza kubhadzokera kumba.
Ndokunde.
Suro bhasara aripo akanamatira.
Ndokunde.
Zvino muridzi wemunda akauya.
Ndokunde.
Kubhona suro akanamatira.
Ndokunde.
Akanga ine zvana kwake.
Ndokunde.
Suro bhatorwa. Zvikanzi unondora yasuro unozwa zvikanzizwa ira
ndokunde
twana tiyo vatwafurirwa Natsuro
ndokunde
zvikanzi zvanezvo ina vabenyu munorera suro zijongwe guruya rechirungu
ndokunde
zvino mwana akanga akuita nharo
ndokunde
zvikanzi aiwa
ndokunde
izakapiyo
nhazvo zvomunorera suro Zijonga guru rechirunguriya.
Ndokunde.
Vavaenda.
Ndokunde.
Vana vanodaro kuti amai zvanezvo nababa enda munorayira zvijonga guru rechirungu.
Ndokunde.
Amai vavo vari uraya.
Ndokunde.
Don't cut to work, I don't get a little bugger. Catoga and the bugger, Buruga.
akaimbira ndopakaburuka ndopaka akauraya ndopakapera musana wangu.
Zvino ngazuyo
zvinongadziya kubva takura pfuko kubva apa makungwa yazvanzi musazoimbaba
zvefunde
vanhu vachiuya vachinwa hwava
zvefunde
makungwa akanga adhakwa
zvefunde
vodara muchiti teterere obva akuimbai vachikungu teterete tokutamba
teterete
vachikungu teterete tokutamba
teterete
vachikungu teterete tokutamba
teterete
vachikungu teterete tokutamba
teterete
vakatumwa masahwera achona zvikanzi asi kuri kuya vanhu here zvikanzi hamene ndonga kuri kuya vanhu vangoramba vangoramba vachingozvinzwa chete
zvefunde
zvazvazonzi masahwera itasai mudzimba dzese
dzefunde
vamaonekwa mune makungu
dzefunde
makungu akubva abuda panze vapota aitera ungaziya akuimba kuti vachikungu teterete ndokutamba
teterete
vachikungu teterete ndokutamba
teterete
zvino makungu aya ndopa akazourayiwa
mukomana akanga akanaka muchitingamudzoku akava kuno mumwe mukomana
zvefunde
akanga akanaka kwazvo
zvefunde
zvino akanga achigara muimba yake yepamusoro
zvefunde
amai vake ndo vaigara pasi
zvefunde
zvino vasikana ava vakanzwa mbiri kunzi kuno mukomana
zvefunde
anonzi mukudzingo
zvefunde
anogara muimba yake yepamusoro
zvefunde
anoda musikana akanaka chaizvo
zvefunde
nevasikana ava vakageza zvikanzita akuenda
zvefunde
mukomana iyi
zvefunde
oita mudungu waoenda
zvefunde
osvika nepana amai vake
zvefunde
amai vake vakavamoresa
zvefunde
vapedza kuvamoresa vabikira kudya vodya vasikana ava
zvefunde
navange vapedza kudya ina amai avoenda manje kunotaurira mwana wavo no amai avasvika pamba pano mwana wavo yaakuimba manje
norikudzingo norikudzingo
tete tegade
norikudzingo norikudzingo
tete tegade
vasikana kunowaza
tete tegade
ndokudya ingawadya
tete tegade hoya neyamaisoko
tete
tegade hoya neyamaisoko
tete
tegade
nokupunga nokupunga
tete
tegade
mauya nayamaisoko
tete
tegade
mabikira mabikira
tete
tegade
kune manzungu ingawadya
tete
tegade
kune nyama ingawadya
tete
tegade
kunowawa ingawanwa
tete
tegade handibisangwa maisoko
tete
tegade ndinotoga asingadye
tete
tegade anofudzire ngosaro
tete
tegade kudimuka tumbituma
tete
tegade ngavadzoka maisoko
tete
tegade ndobva vadzokera aramba
zvavaita izvovo vonouya vamwe vazinzwa
futi
nezavakazenge vanzwa
zvefunde
vanga kuno mumwe wotina mapenzi
zvefunde
agezawo oteverawo zvikanzi navasikana haikona kuuya kuna haikona kutinyadzisaiwe tichiteerwa nechine mapenzi chakadai zvino chimisikana ichi chakasara chichiteera mumashure vatsveni vatanga kuenda
kusvika
nepamba riviri amai vomukomana uya votambira chinemapenzi haana kupinda mubaba agara uko kunze uko amai vaobuda zvikanzi kwewogere musango iko uya kunoka ndanza ayo ndinogara zvangu kuna amai ava vatsveni vapinda mumanzi amai avoshanda voshanda vobikira vasikana vavodya sadza chine mapenzi yaodye sadza chabva charamba chiri ikoko
andaivaidya
izvinhu zvanzi neivatsveni Sunda pindo mama izi ne mizi zaga daizi.
Sefunda.
Atu bopindo mama izi daizi.
Sefunda.
Mitu skana chete zaga sajo. Ati zaku zga.
Sefunda.
Dans matu zaku zga skana ngati sienda ai.
Sefunda.
Diem bungo ago. Nana ya tu skana mangi pamba.
Sefunda.
Kuma na wano karam gomo.
Sefunda.
Nimbe pam soro.
Sefunda.
Norukuzingo,
Dede, Tinga, Dede,
Norukuzingo, Norukuzingo,
Dede, Tinga,
Pasikana, Kunawaza,
Dede,
Tinga, Yani, Yaman, Soko,
Dede,
Tinga, Nobupunga, Nobupunga,
Dede,
Tinga, Mabiki, Yaman, Soko,
Dede,
Tinga, Kunosaza, Ingawaza,
Dede,
Tinga, Kunayama, Yeah, that's okay. Yeah, I can win. Okay.